Mutungani wari mwere masangana anogira kodzero dzana mukoti reZimbabwe Professional Nurses Union vaRobert Chiduku vauza Studio 7 parunare vari muLusaka Zambia kuti zvinhu zviri kuramba zvakaita manyamamire nerongo mubazi rezveutano uye pane kugadzirisa zviri kunetsa hurumende iri kuda kuvasungirira kunge nhapwa.
Kudziviswa kwemanesisi kuti atogwe nedzimwe nyika hakurevi kuti manesi achashayiwa dzimwe mhakatiko kana dzimwe nzira dzaachashandisa kuti ainge kunyika dzavanenge vachida. Vasvika ikoko nopavanozosvika vogadzirisa mapepa avo.
Vatiwo zviri kuitika izvi zvichaudza mwoyo vazhinji vanga vachida kuita basa reukoti.
Izvi zvichakonzeresa zvekuti vamwe vanhu vachiramba kuita basa reukoti nenyaya yekuti vanenge vachiziva kuti harina kwariri kunovasvitsa, hari kuvapa mari munyika. Kunze zvevarambidzi vakaida kuita nesing vachabva vatore zvakutoiita zvachose.
Vasimba rakuita siri nyika ava ndiwa mutungamiri wesangano reZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union vanoti vana mukoti vanzwa nekugarira kuyosenza muZimbabwe.
Tinoona kuti tine zvimhingamupinyi nematambudziko atinenge tichisangana nawo. Chikonzero chiripo ndechemihoro inenge ichitambirwa muno muZimbabwe vachikombeyazve nekwavanenge vachienda kwatinoti kumafuro manyoro. Izvi zviri kukonzereswa kunyanya nyanya nekuda kwekuti kurarama kwedu muno muZimbabwe cost of living kunenge kwati kwirei.
Asi achitaura Harare Svondo Rapena mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vanwa zvegurukota rinonane zveutano vakati kutora vashandi veutano munyika kunoitwa nenyika dzakabudirira kwakafanana nekuponda vanhu uye vakati vachadzika mutemo wekuona kuti hapana vashandi veutano vanobvumidzwa kubuda munyika.
Kana vanhu vakafa muzvipatara nokuda kwekushomeka kwana chiremba nana mukoti mushure mekunge mumwe munhu anga asina basa nekudzidzisa nyanzvi munyika yake asi achida kuti nyika dzine urombo kuti dzimudzidzisire imhosva.
Asi vachitaura neStudio 7 mutungamiri weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr Norman Matara vakati pakadzikwa mutemo wakadai kunenge kuri kutyora kodzero dzevashandi dziri mubumbiro remutemo. Sangano rinoona nezveutano pasipoto reWorld Health Organization rakaisawo Zimbabwe pakati penyika dzisingafaniri kutorerwa vashandi vezveutano nenyika dzakabudirira zvakapa kuti Britain yega yatiyamira kutora vashandi ava. Ongororo yakaitwa nehurumende nguva pfupi yadarika inoratidza kuti vashandi veutano vanosvika zviuru zvishanu nemazana mashanu nemakumi mashanu nevana kana kuti 5,564 kunyanya vana mukoti vakasiya basa muZimbabwe vachienda kunze pakati pegore ra2020 nera2022. Zvichienderana nekurudziro yeWorld Health Organization mukozva nguva ishandi yeGlobal Code of Practice on the International Treatment of Short Personnel mukuru anoona nezvevashandi muWorld Health Organization Dr Ajia Mahati vanoti nyika dziri kukurudzirwa kusakodzwa vashandi vekuZimbabwe.
In alignment with the WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel,
zvichienderana nedonzvo reWorld Health Organization kuburikidza neurongwa hweGlobal Code of Practice on International Recruitment of Health Personnel kukwezva kwevashandi veutano munyika dziri pakati penyika zvisingafanirwi kutorerwa vashandi hakukurudzirwi.
International recruitments from these countries that take
kukwezerwa kwevashandi kumafuro manyoro kwakafanirwa kuitwa kuburikidza munaurirano dzehurumende uye kwakafanirwa kuitwa kuchicherechedza nyaya yekuti kune vashandi vakakwana vanozosara vachandira munyika. Muripo uchapiwa vashandi ava kunyika dzavanenge vachienda wakafanira kuva unogutsa mushandi.
Nyika dzinotona vashandi vezveutano kubva kuZimbabwe dzinosanganisira Australia, Britain, New Zealand, America, Canada, South Africa nedzimwewo. Ndakamiri na Studio 7 muFrancis Paul Botswana ndimi Stingray Madondo.